Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaniki mangwana vanyora padandemutande ravo retwitter kuti vamunangagwa vabayiwa nhomba yesinovac vachitaura mushure mekubayiwa nhomba iyi vamunangagwa vati vari kufadzwa neuwandu hwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba yekutanga neyechipiri asi vati vaenda kukwekwe nekuti kune vanhu vashoma vari kuenda kunobayiwa nhomba vamunangagwa vatiwo ongororo yakaitwa muzvikoro inoratidza kuti vana vari kubatwa nechirwere checovid-19 nekuda kwekuti vanodzidza vachigara pazvikoro vakaregerwa vachienda kudzimba pazororo reeaster zvichipesana nekurudziro yehurumende yekuti vasaende
These are things that are being kept for two in the battle against COVID-19. The vaccination is one of the best ways to protect ourselves. Furthermore, the virus strains our immune system to recognize the targeted virus that creates antibodies to fight off the disease.
Chiremba ari kubatsira kurwisa chirwere checovid-19 mudunhu remasonal and west Dr. Paradzai Mudzengerere vanoti zvakakosha kubayiwa nhombe yechipiri kana munhu achida kuderedza ukasha hwecovid-19
vanhu vakawana jekiseni rekutanga recovid-19 tinovakurudzira kuti vawane jekiseni rechipiri izvi zvakakosha nokuti jekiseni rekutanga rinovhundusa immune system yogadzira maantibodies anouraya asi maantibodies anogadzirwa mashoma shoma because ijekiseni 1 pajekiseni rechipiri miri inobva yanyatsogadzira maantibody akawanda toona kuti munhu wacho anenge ane coverage yecovid yenguva yakareba ndosaka tiri kukurudzira vaya vakabayiwa kekutanga kuti vaende for the second jab.
Izvi zvinotsinhirwa nevaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vahenry madzorera
nyongosa kuti muviri utange kugadzira foroma yekuforoma masoja acharwisa chirwere ichi checovid-19 asi ukagumira ipapo muviri wako unenge usina kunatsa kudzidziswa zvakakwana unoda nhomba yechipiri zvainozosimbisisa dzidziso iyoyo zvokurova ine simba ruzivo.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti zvakakosha kuti vatungamiri varatidze gwara. Mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzare Linda Masarira avo vabayiwawo nhomba yechipiri mukwekwe vati kubayiwa kwevakuru vakuru chiratidzo chekuti nhomba haina kuipa sezvinobuda pamadandemutande.
Kubayiwa kwevatungamiri vebato pajekerere kunoratidza kuti majekiseni aya ari kubayiwa vanhu kudzivirira ukosha hwecovid-19 hakuna kuita.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zviuru 250,065 600 ane 33 kana kuti 295,631,000 vakabayiwa nhomba yekutanga ukuwo vanhu zviuru 330,365 kana kuti 37,365 vainge vabayiwa nhomba yechipiri mukupera kwezuva rane zuro. Hurumende inoti iri kuda kubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba uye yave kusimbaradza kubayiwa kwenhomba kunzvimbo dziri kumiganho nedzimwe nyika nedzinoshanyirwa nevekunze. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.